joint permanent commission izvumirano zvaingo sainwawo pakati peZimbabwe nedzimwe nyika. Vazhinji vacharangarira pane imwe yaitombonzi ZIMOFA yeZimbabwe Mozambique Friendship Association. Saka zvibvumirano zvaingo sainwawo pakati penyika mbiri idzodzo vachiitira kuti vanga vachikwanisa kudyidzana mune zveutano, mune zvesecurity. Zvibvumirano zvakadaro tinazvo futi ndofunga neSouth Africa. Tinazvo zvibvumirano zvakadaro zvaisainirana neZimbabwe zvikuru sei tichangotora kuzvitunga kuzere. Asi kuti zvaizonyanya kushanda here, dzimwe nguva kushanda kwazvo isusu taisanyanya kuzozviona.
Vamunangagwa vari kuenderera mberi nemharidzo yavo yekuti Zimbabwe is open for business. Zviri kuramba here zviri mumaringe nekwakatarisa nyika?
Tinangoti nyaya yekuti Zimbabwe is open for business inyaya yavaka islogan yavakatanga nayo vatangotanga kupinda mukutonga. Saka apasati hapupane zvizhinji zvinoratidza kuti takatarisa mutemo nezvimwewo zvatingangoda kuona zvikuru sei kuvhurwa kwamakambani kuti zvinotora nguva yakareba sei nezvimwewo zvakadaro. Hapasati pane zvinoratidza kuti shuwawo Zimbabwe is open for business. Asi chinhu chavagara vachingotaurawo kubva pavakapinda mukutonga muzuva 24 November.
Vamunangagwa vaitawo musangano nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuTanzania.
Imharidzo yavarongofamba nayo tinoona pavakamboti tenderere vachienda kunyika dzakaita sana Zambia nana South Africa pavakambotenderera, imharidzo yavaingopa kunana Angola, imharidzo yavari kupa